manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza zvakare MDC kuratidzira kwayo mugweru nhasi nekumasvingo mangwana. Nyika dzakawanda dzoshushikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza zvakare bato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa kuratidzira kwaranga rakaronga kuita nhasi muguta reGweru. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti havana kuenderera mberi nekuratidzira kwavo zvichitevera chiziviso chavakapiwa nezuro manheru. VaChibaya vanotiwo vatambira mashoko kubva kumasvingo ekuti mapurisa eko azivisa zvakare kuti kuratidzira kwavanga vakaronga hakusi kuzoenderera mberi zvichitevera kushandiswa kwegwaro reprohibition order kwaitwa nemapurisa. Studio 7 aina ukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvapakuti kuratidzira uku kusaenderera mberi. Izvi zvava kureva kuti mapurisa arambidza MDC kuratidzira mumaguta mana anoti Harare, Bulawayo, Gweru nemasvingo achipa chikonzero chimwe chete. Ray Joto weStudio 7 abata vaChibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Wongo tatine urongwa hwokutaridzira murunyararo zvinotenderwa nebumburi remutemo wenyika yeZimbabwe Section 59 yekutifanange vanofanira kutaridzira vanobvumidza kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga uye vazviisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weposa Public Order and Security Act. Saka muzuva ranhasi mapurisa nezuro vaka tipa ino provision order yavakatipa nezuro manheru kuma 8 asi takavazivisa edu kwakachena ivo vakatizivisa manheru nokuti vanhu verima havafariri chiedza. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kuzoenderera mberi nhasi mugweru sebato rinotevedzera mutemo, sebato rinoteerera zvinobva kumatare. Saka naizvozvo nhasi hatina kuzoenderera mberi sorokata takaita kuti vana veZimbabwe vana veGweru vanga vachiwana mukana wavo wokutaridzira murunyararo maererano nekutambudzika kwavari kuita kuti munyika hamuna mvura yekumwa, munyika hamuna magetsi, munyika hamune chikafu, mitengo yezvinhu iri kuita muramba mhuru, munyika mafuta edzimotokari hamuna, munyika hamuna mari inonzi mari yenyika. Zvose izvi matambudziko ari munyika yeZimbabwe anga achibata vanhu veGweru vanga vachitaridzira murunyararo zviri pamutemo.
Tiri kuona vaChibaya kuti izvo bato renyu rarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, nhasi muGweru. Muri kutora matanho api kugadzirisa nyaya iyi?
Isu semusangano unoda runyararo, semusangano usingade mhirizhonga, semusangano unotevedzera gwara, unotevedzera mutemo wenyika. Pese panenge parambwa nemapurisa tinoenda kumatare edzimosva. Matare edzimosva vopa zvavanenge vachitizivisa kuti aiwa isu sematare tiri kungotaura zvitogwa nemapurisa saka ndingati semusangano wemuMDC nhasi taifanira kunge taridzira mugwero murunyararo mangwana taifanira kutaridzira kumasvingo murunyararo musi wechina tinofanira kunotaridzira kwamutare murunyararo
pane zvamati manzwa here nhai vachibaya pakurongwa hwenyu hwekuratidzira kumasvingo nemutare
mutare pari zvino hapana chandati ndanzwa ini chibaya semurongi wemusangano muMDC asi kwakumasvingo ndanzwa mashoko kuti iwo zvangoita kunge ngoma ine muririro wayo kuti maririro akatangoma kuHarare akatangoma kuBulawayo akatangoma kuGweru ndee maririro aita ngoma zvakare nhasi mudunhu rekumasvingo ndarudziwa nemastrakcha edu neutungamiri hwumasvingo kuti vaishuwa zvakare provision order yokuti hatigoni kuenderera mberi zvakare kumasvingo mangwana asi ndina kuti ini zvakare semusangano unotevedzera mutemo wenyika yedu kwete nyika yezano tichaenda kumatare edzimhosva kunoti aiwa vanhu ngavapuwe kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo pasina mhirizhonga
vanga vari murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari mugweru naRay Choto weStudio 7 Mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scala vanoti munzvimbo yeSt Mary's muchitungwiza maberekera ingwe zvapa kuti vatsigiri vebato ravo vatize misha vachienda kunohwanda sezvo vari kutsvagwa nemumwe mukuru wemapurisa uyo angonzi anonzi vajavangwe munharaunda iyi vachida kuvasunga. Studio 7 yaedza kubata vajavangwe asi havana kuda kupindura mibvunzo yedu. Hatinawo kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa waPaul Nyati. Asi zvinonzi nyaya yekuda kusungwa kwevatsigiri veMDC yakanangana nekuda kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri munyika yose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaSikala.
Mupurisa anonzi Javangwe wePeace weSt Mary's Police Station aswera achifamba negurupu ramapurisa muSt Mary's harasa vanhu vomusangano wedu achiti ari kutsvaka vanhu vanoda kuti asunge saka anga achifamba door to door munhengo dzeMDC dzine zvigaro muSt Mary's kuti vasungwe saka azokwanisa kuwana mudzimai wavice chairman wedistrict redu vomuSt Mary's vice chairman redu anonzi Dick Shitengu saka mudzimai wavo ndiye wavakwanisa kusunga pari zvino anonzi Elizabeth Maenga Hama asi vari kuendera mberi nokutsvaka kuti vada kuti vasunge vanhu.
Chikonzero chei chavari kupa kuti varida kusunga vana?
Uku kwakutarisa Javangwe kuti chamusuwa nokukwera achishungurudza vanhu pasina kana bhosva rapara chaanoendera mudzimba dzavanhu achindovaharasa nokuvatsungira chii. We are going to make sure kuti Javangwe aita sued on his personal capacity nokuti dzungu racho raari kufamba achishungurudza vana veMDC muSt Mary's nderei.
Vari kufamba vari vangani mapurisa? Chikwata ichakakura sei?
Kwazi chinosvika 15 asi Javangwe ndiye ari kuchitungamirira.
Mambo mubvunza here kuti sei zviri kuitwa izvi?
No, chaitika ndechekuti ndakuonerwa navagari vomuSt Mary's kuti mudzimai wavice chairman wedu Bhigi asvuba kuno uye vamwe tose tiri kutsvakwa mudzimba dzedu. Vanotonzi vashanyira dzimba dzevatsigiri vedu vakawanda chaizvo so pazosunga mudzimai wabhigi vangaroda kuti ini ndimanye ndinomirira ndinomiririra mudzimai wabhigi kuti tiende kudare redzimhosva saka ndazozivisa vezimbabwe lawyers for human rights vakatora mukomana anonzi Fred Michael Masari revunovagweta riribhezi kuno kuchitungiza kuti ainge anovamirira saka ndichamubatsirawo pamhosva idzodzi mahara kuti ndimubatsire kuti tione kuti vanhu vedu vasusukuza kubva musungwa.
Saka vamwe vatsigiri venyu varipi? Vari mudzimba here kana kuti vatotiza?
Vatiza, vakasikata around.
Avanga vari mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scholar avo vari kuti munzvimbo yeSt. Mary's muchitungwisa maita maberekera ingwe. Vanga vari parunare vari kwakare kuchitungwisa neStudio 7. Vamiriri vesangano remubatanidzwa wenyika dzemuEurope muZimbabwe reEuropean Union vakabatana nemizinda yeAmerica, Australia neCanada vaburitsa gwaro rinoshoropodza kushandiswa kwechisimba, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu munguva yekuratidzira kwakaitwa musi wa16 Nyamavhuvhu uye mushure mekuratidzira uku. Gwaro raburitswa nevamiriri venyika idzi rinoti nyika idzi dzinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kurohwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevatungamiri vemasangano evashandi, vemapato anopikisa uye vemasangano akazvimirira. Vamiriri venyika idzi vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzekuungana kwevanhu pamwe nekuti varatidzire, uyewo kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekutyisidzira vamwe kana kukurudzira mhirizhonga kana kuparadza midziyo nezvivakwa munguva dzekuratidzira. Asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yatiwo chikamu 86 chebumbiro remutemo enyika chinoti vanofarira kodzero dzavo havafanirwewo kutyorawo kodzero dzevamwe panguva imwe cheteyo. Mashoko aya aiswa patwitter uye aenderera mberi nekuti zvakakosha kuti pazivikanwe kuti hapana hurumende inobvumidza kubviswa kwehurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Victor Chimutu avanodzidzisa paBergen University kuNorway kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Gwaro iri ndarinzverawo igwaro ranyorwa zvakanaka. Zvinhu zvatotarisirawo kuti nyika dzekunze dzatodyidzana nadzo kana kuti international community inge iinewo ziso rainoisa pane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Chinonyanyoonesa nechinonyanyotambudza ndechekuti kushungurudzwa kwevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa harassment kwemapolitical leaders, macivic leaders, iko zvino kusanganisira nematraditional leaders, munoziva kuti chief ndiweni, iko zvino izvo vakatovharirwa mutirongo. Zvinhu zvanyanyisa kutogurika paya pataiti vamugabe pavakanga vachiri kutonga, vamunangagwa vadarika palevel iroro. Even kana kurakidzira mademonstration muZimbabwe haachatobvumidzwa. Saka zvinhu zvinoita kuti nyika dzakaita sana na European Union hadzizvigamuzvire zvakanaka. Vanofanirwa kuramba vachisaya tingati pressure kuhurumende yavamunangagwa iyoyi, kuti zvavanotaura zvamumagwaro maone zvavanonyora zvekuti new dispensation nekuti vari kuda kuita mareforms hazvina zvazvinorewa kana pasina zvine zvatingaona nemaziso zvinenge zvichiita.
Hurumende iri kuti nyika dzekumawirira idzi vari kupindirawo mune zvematongerwo enyika kana vachinge vachitsuura sezvavari kuita izvi, munoti
hakusi kupindira nyaya dzebumbiro remutemo muZimbabwe kana kuti zvematongerwo enyika muZimbabwe? Nyaya yekudemonstrata nekurakidzira kwevanhu kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa munyika. Tichitaura kuoma kwakaita upenyu economy, macitizens anokwanisa kurakidzira nhuna dzavo, kubudisa nhuna dzavo kana kusafara through mademonstrations. And the mademonstrations iwawa ari guaranteed kana kuti anobvumidzwa nesection 59 yeconstitution yenyika yedu yeZimbabwe.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro raburiswa nenyika idzi riri kukurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti ikasike kugadzirisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Tingaona here hurumende ichitambira izvo?
Hurumende yedu yatinayo ndo inonziya pachirungu authoritarian regime, kana kutoti tichida kuenda kuextreme ndo yatingatoti imilitary regime, nekuti mauto ndo anenge aine kutungamira mukati menyika yeZimbabwe. Apa ndiri kuedza kutaura kuti angave manyautsa mukanwa kuti mangwana kana vhiki rinouya kana mwedzi unouya kana gore rinouya tingava nokuvimba kuti tichaona vamunangagwa kana kuti hurumende yeZimbabwe yava kutanga kurespekta kodzero dzevanhu. Ivawo manyautsa mukanwa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paBergen University kuNorway Dr. Victor Chimutu vari parunare kuNorway kwakare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vanoti zvinozivikanwa kuti vachena venyika dzekumavirira ava vagara vachida kushungurudza vana veAfrica.
Iro igaro zivaka kuti vari kutaura zvindiva nani ndoo varungu vachoka vanoda kuramba vachitishungurudza isusu vanhu vatema muAfrica. Zvisati zvamudaenderera mberi, ndofunga ngatingoti pamusangano wakaitika iye zvino musadhi, shuwa 16 countries mapresident 16 vagoti ivo musi wa25 October ngatiregogonaizei zuva iri rokuti Zimbabwe yashungurudzwa neEurope, yashungurudzwa navarungu vese iva vagoita mapenzi. And then about the few white controlled countries vakuti zviri kuitika kuZimbabwe hazvina maturo. Chinonzi human rights chiko? Mahuman rights ani? AmaZimbabweans here kana kuti kwete? MaZimbabweans vakatora ivhu ravo nderavo, havana kana kumboinvita murungu kuti abuye kuAfrica, havana kumboinvita kuti murungu abuye kuZimbabwe. Nhasi uno vakuti mahuman rights api acho? Who are they after all?
Asika vachirumanzu, kana muwakidzano wako akakutaurirawo kuti mabatiro auri kuita mhuri yako akaipa, mungati here nokuti takaremerana kumugano saka ari kunditsura?
Shoko rawashandisa kuti muvakidzani, ndofunga dei watomboti ongororei. Hatina vumakidzani neAmerican government, hatina vumakidzani neNetherlands government.
Mizinda yavo iri
muAfrica.
Mizinda yavo iri muZimbabwe vachirumanzu.
Ndoko kutanga ivavo.
Mizinda yavo iri muZimbabwe vari kuona zvamuri kuita zuva nezuva.
Korekti, iripo muzida kawizo kuda kudini, iyo zotarisa, in the whole world, mukaita research pa Google, uchaona kwa kuti the American embassy, the biggest of them all, is in Zimbabwe. Zvibvunze kuti ni makaei.
Nekuti mune ushamwari hwakanaka.
Hatina ushamwari hwakanaka, asi zviripo zvavanoziva zvatinazvo, maybe isu zvatisati taziva, vari kuda kuluta.
Asi chii chakaipa vachirumanzi kuti hurumende ingogadziridzawo nyaya dzekodzero dzevanhu? Nokuti kubva kare ndopainongopomerwa kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu.
Kodzero dzavanhu hadzitangi namaforeiners kuchitaura kuti dzindidzo kodzero dzenyu. Isusu tisu tinoziva zvatinoda. For example, tisu takaziva kuti no ivhu redu tatorerwa, asi ivavo vose vamacountries amunotaura ivavo vakatovera chiti aiwa matorero avarungu chilendi yavo. Asi vasingazi kuti varungu ivavava havana kunge zviri zvizvarwa zveZimbabwe, saka kodzero yacho iri papi? Vanhu vakatouya muno muZimbabwe, saka vanofanira kuita zvido zvedu zvavanhu vatema muZimbabwe. Sesuvo kana takuda kuenda kunana France kupi, kunana Germany kupi, kunana America, techiita zvido zvamaAmerican.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro Manheru mushure mekurwara kwenguva yakareba. Majonga, uyo akamboita sachigaro weZimbabwe Media Commission, akashanda kwenguva yakareba ari mutori wenhau weZBC. Achiri kuZBC, Majonga akaita tsaona ari kumba kweumwe musikana aine shamwari yake Mushakabvu Chris Somo. Hapana anonyatsoziva zvakaitika kuti Majonga akadonha sei kubva nepawindo, izvo zvakasiya mitezo yake yakuwadzwa. Kubva ipapo Majonga haana kuzokwanisa kuita basa rake semutori wenhau. Asati ave mutori wenhau, Majonga akambodzidzisa kuSt Paul's Mission Musami. Studio 7 haina kukwanisa kubata mhuri yake kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufambiswa sei uye musi waacharadzikwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vemutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakamiswa nezuro pamberi pedare redzimhosva muKhartoum vachipomerwa mhosva dzeuori idzo dzinosanganisira kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo uye kuwanikwa vaine mari yakawandisa. Sangano reOpen Arms rinoti richaramba kuteerera hurumende yeItaly uye richamisa chikepe chine vanhu vanosvika zana pamahombekombe peLampedusa. Dzimwe nyanzvi munyadza zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti urongwa hwekuwandudza upfumi huri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube huchitsigirwa neInternational Monetary Fund ndihwo hwopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Asi vamwe vanoti izvi zvikasaitwa upfumi hwenyika haufi hwakagadzirika. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nezuro, gurukota rinoona nezvevashandi Amai Sekai Nzenza vakazivisa kuti hurumende ine urongwa hwekuwedzera vashandi mari, asi IMF yakabva yati hurumende ikangowedzera mari pasina kuvandudza upfumi inenge yodzokera shure paurongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti zvapakuti iedze kushanda neIMF kuti ibude mumadhaka mairi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano revemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanotipa maonero avo pane nyaya dzemihoro yevashandi.
Handisi munhu anogara pasi nechiti vashandi ngavanyimwe mari, kweteba. Asi mukaramba moipa madzorera futi paya panga pagadzirwa navamutuli vachiti ivo ngatidimurei yatoti government expenditure ichidzikira pairegura machina mberi.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari kudya nhoko dzezvironda. Mashoko aya atsinirwawo nemukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari yevanhu iri kuramba yangosara kumashure-shure, asi zvinhu zvose zvichingokwira. Vanoti muchatambudzika zvenyu kunguva yakati kuti asi rugare rwuri mberi. Asi havazivi kuti zuva rimwe usina chikafu, zuva rimwe usina mushonga, unenge watofa.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovazve mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zviri kuitwa namuzvinafundo Ncube hazvisi kushanda. Asi vaJokonya vati vanhu vanofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai zvinotora nguva nekuti nyika yainge yave mukanwa mamupere.
Pana marwadzo anototi vanhu vaiti vanhu vanotofanirwa kumira kuti kana tanga tichidya 3 meals per day totomboita 2.
Asi vanoongorora nyaya dzezvemagariro evanhu vaHopo Gumbo vanoti zvirongwa zvakadai zvakamboedzwa neZimbabwe kuma1990 zvichinzi ESAP, asi zvakakonanganga murapwa achida.
Zvinoshamisa chaizvo kuti hurumende inoramba ichitero. Vamunangagwa vakanga vari muhurumende navamugabe vanoziva kwazvo kwazvo kuti vanhu chakabvondoka munyika munomu nekuti vanhu vashandi nevamwe varomba vaitambura vakanga vaakurwisa marwadzo ezvirango zvaiiswa nana IMF and World Bank.
Ko, chii chaizvo chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri? Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti muzvinafundo Ncube vari kuita chaizvo zvinotarisirwa, asi zvirongwa zvavo zviri kukanganiswa nevanopikisa avo vari kuti vari kuda kuratidzira nyika yose.
Tichafara tose, asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora mapurize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo.
Asi vabiti vanoti hurumende inofanira kutanga kurwisa nyaya yeuori.
Haungakwanisi kuita austerity ivo vanhu vachiba zvavanobira semabira avanoita Ministry of Finance achezvayo. It appeared before the Public Accounts Committee and apologized kuti yakadya $3.2 billion muna 2017 nemuna 2018. Kwakabiwa mari dzinotyisa kunasa uko. Tinoziva kuti kune ndege dzokuhaiwa dzinoita $74,000 an hour. So austerity haikukwanisa kunge iri austerity. Iri austerity inohaidha corruption.
Chirongwa chavaNcube chiri kutarisirwa kupera muna kurume gore rinouya, asi IMF ichauya kuzochiongorora mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kutarisa zvanga zviri kuitika. Panyaya yekuratidzira kwakakokerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa awanikwa achishandisa zvakare mutemo wePublic Order and Security Act mukutadzisa bato reMDC kuti rienderere mberi nekuratidzira kwaro muguta reGweru.
Ndinonzi Marara Norris. Vanhu vamwe vanonditi mujamba jecha. Ndiri kufona ndiri muHarare. Nyaya yemadhemo kai ndaona sekuti haisi kushanda. Hurumende iri kuvavarira chaizvo kuti isaitike, ende maonero angu haisi tombuka yakabudirira. Nokuti Harare yakabhanwa, Bulawayo yakabhanwa, kuGweru nhasi kwamasodhi anga achitomhanya achirakidza kuti pamapicha matirakidza ekuti aivasi kuda zvamuchose kuti madhemo aitwe. So zvandandiri kufunga ka ndiri kuona vanhu vazhinji vamwe vari kutaura kuti hanzi Chamisa ngaasataurirane navamunangako. Inini pfungwa dzangu ka vanhu tanyanyotamburisa. So hatingarambe tichitamburawo panyaya dzepolitics. Mapoliticiani ngavataurirane, vagadzirisane sezvakamboita vamugabe navatsvangirai. Zvinhu zvikareruka vanhu vakatanga kugara zvakanaka. Nokuti dambudziko randiri kuona raakuitika pano vachamisa ka ndiri kuti vanhu vavaranga vachiramba vachivateverera ka vanenge vakupedzera vakuneta manje kuti imi muri kuramba muchipuresera kuti tinoita demo chete kapati zviri pachena kuti demo haisi kubuda. Ndiri kurovesa vanhu ichikuvadzisa vanhu. Vatsvagane vawanane vataurirane vagadzirise nyika. Vanhu vari muno munyika vanokudza kuti ka tikuda kuti nyika iite zviri nani. Vanhu vari kunze kwenyika vakatiza munomu ndo vari kuti aiwa hatisi kuda.
Indinoitwa ndiya ndogara kubhoera kwamurambinda uku.
Ehe, taurai tinzwe kola.
Zviri kuitwa neZANU-PF hazvina kunaka, asi MDC futi Chamisa anofanira kupindira. Ngaachidzora moyo, ngaachimboririza paakatikapo vanhu tanzwa. Zvino kukwira kudai izvi hazvichanakidzi, nyika yakurwadza.
Uri kutaura namunyaradziri imbi ndiri kuZimbabwe. Kuchipinge mwanamai vangu. Isusu tiri kuti nyaya yekuZimbabwe kuno tiri kuti mademonstration ngaaenderere mberi nyika yose. Tichaedza sevanhu vekumanikaland kuti kubudirire. Tichaona zvekuita kuti kubudirire nekuti mapurisa ataona kuti anoita zveZANU-PF.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika, zvikuru takatarisa vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye-bye!
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza zvakare MDC kuratidzira kwayo muGweru nhasi nekumasvingo mangwana. Nyika dzakawanda dzoshushikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro Manheru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku